Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 31 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kunetsa chete ndechekuti vamwe vedu muopposition havasi kuziva why panofanirwa mubatanidzwa. Panofanirwa mubatanidzwa because we are weak, we can't defeat ZANU-PF tiri muma little corners edu.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vanopikisa vakasabatana vanokundwa musarudzo dza2018. Amai Joyce Mujuru vanoti kutadza kutonga kwava Mugabe ndiko kwaendesa nyika kumawere.
Rand inondipa mukana wekuti hurumende ine makambani vabatsobatira pamwe chete kunotenga machinery kuSouth Africa. Inodiwa mumakambani edu, machinery iri mumakambani edu pari zvino yachembera zvekuti yakufanira kunge yari National Museum.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi Dr. Mugano voyambira hurumende kuti ivandudze zvinhu nekuti ikasadaro zvinhu zvinooma muna 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti mapato anopikisa anofanira kuita chirwirangwe chemakudo kana achida kukunda musarudzo dza2018. Vabiti vati vanopikisa vakabatana vanokwanisa kumanikidza hurumende yeZANU-PF kuti vandudze mitemo yesarudzo. Varambawo mashoko ekuti ivo mbune ndivo vari kukanganisa nhaurirano dzemapato anopikisa nekupota vachituka vamwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Tirikuti titaurirane so nhasi chaina nditori musangano yakatowanda wanda nemamaleaders rimwe bato so tirikuti tifanira kutaurirana tibatane. Chiri kunetsa chete ndechekuti vamwe vedu muopposition havasi kuziva why panofanirwa mubatanidzwa. Panofanirwa mubatanidzwa because we are weak, we can't defeat ZANU-PF tiri muma little corners edu. Zvino tine vamwe vanofunga kuti vahombe. Kana uri muhombe then you don't need a coalition, but we know kuti hapana pati hombe which can defeat ZANU-PF on its own. So ndo pari kunetsa hapana the mindset yekuti why do we need to coalesce. We need to coalesce because in our own individual little corners we can't defeat ZANU-PF. We are weak. Therefore, collectively, let's form this huge organization to fight ZANU-PF, to give our people a chance. And I underline the word a chance because even tikabatana futi pasina ma reforms tinobirwa futi, but at least tikabatana then we can also demand ma reforms, then we can force the system to listen to us, then we can force Africa to listen to us. Look at what is happening ku West Africa. ECOWAS yaita mazino yagara ine mazino tochipusha wasadi kuti sadi why can't you also be like ECOWAS? So we have kubatana kutipe our people a chance, but kune vamwe vedu vari muopposition vanofunga kuti vahombe and therefore they don't need other people or vane right yekusarudza kuti uyindoda uyu handidi. It doesn't work. So 2018, unless Jehovah apindira, would be another big disappointment like 2018.
Asika vabiti zvatiri kuverenga mumapepa nezvatiri kunzwa kune vamwe vanopikisa ava tichitarisa vemdct vari kuti hatingashande navabiti nekuti vanotuka vatsvagirai, munoti kudii nemashoko iwayo?
You know, mukanditaridzawo pandakambonyora kana vhidhiyo yandakambotuka anyone. I'm a lawyer and ndine njere dzakatopinza stereki. My problem in Zimbabwe is Robert Mugabe neZANU-PF. So iye ndomutuka kusvika nezuro, iye ndomutuka kusvika mangwana. I don't bother the opposition ari kutotamburawo zvake nge inini. I won't do that. My enemy is ZANU-PF, my enemy is Robert Mugabe. So ivavo ndovaswerera. siku nesikati, whether ndiri kumba kwangu, whether ndiri ku church kwangu ku Anglican church, whether ndiri ku ningi kubasa kwangu ku Milton Park pasi nezanu PF, but I will not bother with another opposition political party or another opposition political leader. Arikutotamburuma zvake, I won't do that.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vaimbo vamtedzeri wemutungamiri wenyika uye vave kutungamira bato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanoti mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vakundikana kutonga zvapakuti zvinhu munyika zviite manyamamire nerongo. Amai Mujuru vataura mashoko aya kuvatori venhau mumashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wavo vaJelas Mawarire.
Zvicherwa tinazvo zvinhu zvese zvinodiwa kuti nyika inge iri nyika yapamusoro. Tinazvo takazvipiwa naMwari. Chatisina chete ihurumende yevanhu, ihurumende inokoshesa upenyu hwemunhu. Saka ndiyo meseji yavanga vachitaura kuti aiwa, isusu People First tiri vanhu vanoita zvido zvevanhu, tiri hurumende yakamirira kupinda muna 2018 inoita zvido zvevanhu. Mukatipinza mupawa muna 2018 tichaona kuti zvipatara zvaane mishonga, tichaona kuti even zvakaita sana NRZ chaizvo chaizvo zvavandudzwa, taunza michina minyuwani yokufamba nevanhu. Kwaiwo mabullet train anofambiswa kunana China, anofambiswa kunana Japan, anofambiswa kunana London, muno anotadza kufamba nei mabullet train muno? Isusu tine madiamonds, tine platinum, tine chi, tinogona kuita izvozvo.
Imwewo nyaya iri kunetsa munyika inyaya yemabond notes akaparwa neRBZT. Vari kuti kudi?
Vari kutaurawo kuti kana pane umbavha hukuru hwaitwa nehurumende yavaMugabe, ndihwohwu hwokupa vanhu mapepa. Nekuti mukatarisa vazulu mapepa aya kuti auye, chokwadi chaicho chaicho ndechekuti gavhumendi yedu yakandotora mari dzevanhu mumabhengi maUS dollar ayaya, vachiimpota motikari dzavo dzokushandisa, vachitenga marini ana mai Mugabe, vachitenga matarakita aidai kukushwa namai Mugabe. But vatora mari dzevanhu idziyedzie dzanga dzakaitwa iswa kumabhengi. Mukatarisa mustatement yamai Mujuru, vari kutaura kuti pane imwe guideline yeRBZ iripo iyo inoti mabhanga haakwanisi kuchengetedza mari dzinodhipozitwa iri foreign currency, havafaniri kubata more than 5% yemari dzevanhu. Kutaura kuti iko vanhu vakaisa mari dzavo dziri foreign currency mumabhengi muno muZimbabwe, 95% yemari yacho inobva yaenda kuRBZ. Kutaura kuti kana ndikaisa $100 yangu inini kubhanga, saka ikoko kuRBZ ndokwanga kuchizondonokorwa nehurumende yavaMugabe.
Mutauriri waamai Joyce Mujuru, mutungamiri webato reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano, avo vanoti zvinhu muna 2017 zvichatonyanya kuoma munyaya dzezveupfumi kana hurumende ikasasunga dzisimbe.
Chekutanga, hurumende inofanira kuti kubvumirana pache zvayo kuti 2016 ndanga rigore rakaoma, and patopera 2017 sikupinda nemukwende, takatakura mukwende ya 2016 kuenda nema 2017. Zvati 2017 zvakatimira fiti 2017 iye, saka tikunopindawo mune zvemo nezvati kubva nazvo 2016. Saka dambudziko rekushayikwa kwemari tikupinda nema 2017. Saka hurumende inofanira kufunga, inofanira kutaura magwaro kuti toita sei kuti tirerese mukwende tapinda nema 2017. Nekuti tikasadaro, tikasakubvumira pamwe chete senyika kuti tine matambudziko atinawo,
hatikwanisi kuparira zvirongwa zvekuti agaitinaro hatina tatisingazivi dambudziko ratinaro ratinaro so zvinofanira kuitika mu2017 corruption inofanira kumiswa zvachose yakati nesa 2016 hatina kuona zvakabudira zvakanaka 2016 maringe nekuisana necorruption iyo ndiyo yamwe yatinesa pane makambani vanochinzwa corruption vanoitora sekunge idambe harisi je makambani pane makambani aifanira kuinvesta muno muzimbabwe akazonoinvesta kuzambia vatidza muno necorruption vakonzi ndipe 1 million ndipe 10 million ndipe mari yakati kambani noti ah zvamusvikwanisi iye tiri kuziva kuti tione mari toda mainvestors anoya nemari munyika muno iye investor ndiye ari kutidza nhau yecorruption hakuna nyika inobudira necorruption mamwe maresources anofanira kushandiswa nenyika nemashoma yatinawo iwayo anoshandiswa zvisiri izvo nokuti mumwe anonga aita choko muhomwe mumwe anonga atiwo ashandisa zvisiri izvo tine madhamu akawanda asi kupera ukada kukongora kuti sei madhamu asi kupera icorruption pane akadya mari saka haisisiri nguva yedambe tambe 2017 tinofanira kurwisa necorruption kusvika yapera mapazi ehurumende anorwisa necorruption ngaange ane empowerment akapuwa masimba echipuwa mukana kuita basa ravo ndochekutanga sechitwo tinofanira kuita semusoro pamwe chete kuti toita sei kuti kwanise kugadzira zvigadziro zvakawanda munyika muno
ko iko kumakambani pane zvingaitwawo here
randi rakadonha randi rinondipa mukana wekuti hurumende ine makambani vakwasobatira pamwe chete kunotenga meshinari kusouth africa inodiwa mumakambani edu meshinari iri mumakambani edu pari zvino yachembera zvekuti yakufanira kunge yamunational museum haichakodzeri kuti ingeri muindastry imomo kana maspare parts ake kwaakagadzirwa haachisvikoba zimbabwe tingati ya ndiyo nyika inoshandisa mamachines akaiswa mu1960 aifanira kunge akashanda for 15 years chiverenga kubva 1960 kusvika pari zvino makore mangani saka hatikwanisi kuenda mberi netechnology yakadaro iyoyo saka tinofanira kushanda pamwe chete kuparira homwe kuti toita sei tikwanise kutsvaka mamachinary anoshanda mumacompanies
ko panyaya dzemitemo apo
zvimwe zvacho hazvidi machinary zvimwe zvacho hazvidi mari zvinongoda mitemo mumwe mutemo wati hurumesa makambani mazhinji unofanira kuti fanira hurumesa 2017 ndoyekuti kana uchitenga mishinari yacho ngatiti kambani yaona mari yayo yekutenga mishinari iri yedu hapana hurumende yapindira vachinamasa vada value added tax saka ukatenga mishinari uye $1 million unofanira kupa vachinamasa $160,000 hazvirevi chunhu nguva yatiri ine mishini yakadai iri kurovera mumabak storage yaipedza gore rimwe iyo ifanira kunge iri kumining sector ichimaina sherwa zvinova zvatiri kuda kuti tichengetemedze kwenyika zvitipe mari iyo yekuti inesa iti kushayiwa iyo asi unoona mushini iyo ichipedza gore nemwedzi inoraudzira wakabatwa nedzimura kutida 15% yedu yeti mushina iwoyo hautizi haisiri cellphone ba mushina wekuti haukwanisi kubva panzvimbo zvekumhanya dzimura yaikwanisa kuti mushina iwo woenda kuproduction wochitipa mari iyi kadimbu kadimbu saka tinofanira kushandisa pfungwa dzakasimba 2017 dziri flexible kwete kungochinda gwinya koma musoro uchiona kuti panapa ndiri kuraya nyika vaifanira kubhadhira padiki padiki aridzo kubhadhira mushina tinawo uripo mushina muhombe unokwanisa kungotorwa wodzoka kuti amaridzo kubhadhira ndakupai gore asi hachisi chinhu chakakosha chakakosha ndechekuti tida kuziva kuti tax yaenda kutorai inotibatsira here or chipinga mupini paproduction chinozova chinokonzeresa kuti saona futi tax yakawanda pamberi
avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi, nhasi tine hurukuro naMuzvare Tsitsi Valery Machingauta vekuTriangle, avo vari pakati pevamwe varimi vechitema vakapiwa minda yenzimbe asi vakazotorerwa nehurumende pasina tsananguro yakati tsvikiti. Tavabvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei kuTriangle.
Pari zvino tingori stuck because takapuwa maletters of withdrawal neminister of land and pari zvino havasi kukwanisa kutaura nesu isu tikaedza kuenda kumaministry but hapana munhu akwanisa kutipawo mhinduro yekuti orit zvatakaisa mari mumuvhum hatina kana 8 months tapuwa maoffer letters aya and they are withdrawing and tikubvunza kuti pane chatakatadza iva kungoti replanning tikati replanning ipi because vanhu vakapuwa maoffer letters vangwari 290 but only 174 ndo vapuwa mawithdrawal letters vakasiyiwa izanop f women's league machiefs nemasubordinates avo saka we are saying kuti zvoni dai kuri kunzanzi replanning kuafecta munhu wese but it seems like it's very specific towards a few. Saka ndopa tine issue kuti if it was blanket kuti munhu wese is affected by replanning, but it seems like it's selective replanning.
Matsamba ya makapuwa nani chaizvo yekuti minda yakutorwa?
Takapuwa ku ministry because ndova no issue atsamba dzacho. Ministry ndo ino issue atsamba idzodzo.
Manga musina zvikonzero zvekuti sei vakudaro?
Takatovabvunza havana kuda kutipindura. Takangotambidzwa tsamba ndopakaperera conversation yacho. Vakati takupindurai muwithdraw, and I'm sure you've noticed kuti muwithdraw yakanyora kuti irrespective of your submissions, we have decided kuti zvoni we are withdrawing the offer. Saka because of that, isusu we are saying, okay, ma withdraw, but look at the conditions amatipa kuti with immediate effect. We must vacate land that we've invested a lot of money in. We are now concerned with the ministry, which is supposed to be our government, it should be securing our interests. It doesn't really seem to care, or it appears as though they actually don't care. But chichi jetka kwa tiri narivo akatipa land. Isaka investa tichichi na security of Kenya. But because Meshi ta still up a chain. Because atisha siyuchi tuenda kopi. Saka right now we're looking for relief from the court. And that's our only avenue right now.
Padano rekuenda kumatare iyo hurumende yakati kuti iri kupikisa here kana kuti?
Isusu tukengoenda kungoti makot amise kuda kuitwa nehurumende kuda kutikita pa taka investor. Isusu turikudora iti mati tibe. Asi ma conditions amuri kuti tibe nao. Ndo wana tikwira nao because I'm not kuti pay enough time. Yekutora iti wind up what you're doing. No. Isusu katakapuwa mafam, yule tongat, yangai kishansa lendi yoyo, yakapuwa ma time, isusu takanzi, vapei time vaha the same makropu sawe, and we did that. Taka, why can't we be given the same consideration? Kana mutu kuda kutipa that, at least consider kutivan waka investa mari. We have ma widows, we have single mothers, we have war veterans, children of war veterans, wanwana tongu gara, they're all there. And we've invested heavily. And when I was in the government pensions in that land, Saka, what is the government telling us is what we don't really understand. Because all that we have invested, on average, Pataka calculator, we've invested about $20,000 each. Some of us have sold houses. When we talk to Rashkwere, it's like, you know, she bad yara, Taka mira pai, kanot marachi tine wana kupi. And the government is not willing to comment or commit itself to a repayment plan or how we will recoup our investment.
Muzvare Tsitsi, Valerie Machingauta, mumwe murimi wekutriangle, vanga vari parunare kutriangle kwakare. Yashika ngoye kuti tichienda kuna Mavela Sinhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavela Sinhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka kunge tine hurukuro na muzvare Sally Dura. Avo vanoshanda ivo nesangano re Sally Women's Institute. Uye vachishandazve nesangano remadzimai re Women's Coalition of Zimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Kwazwai Marvelous, kwazwai vatereri.
Mungatitsananguriro mabasa amamuri kuita here gore rino muri pasi pesangano renyu re Sally Women's Institute.
Wazvita Marvelous. Takatarisa gore ra-2016. Ndakange ndichita mubatira pamwe nemasangano akasiyana-siyana nevanhu munyika dzakasiyana-siyana. Takanangana nekusimudzira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Ndinobatawo ndiri kuSally Women's Institute kwandinoshanda nevasikana vechidiki. Tichiedza mukusimbisana kuti vave vanokura panyaya dzeutungamiriri. Munyaya-nyaya dzematongerwo enyika. Takatarisa sarudzo dziri kutevera. Saka tinopemberera kuti gore rino takakwanisawo kupfuura imwe chapter yedu kuLupane nekuGwanda. Zvakadaro kune vamwe vana vechidiki vatanga tisiri kubata mumakore apfuura. Vatakasvikira nechirongwa chatakabatana nevamwe vana vechidiki vanobva kuAmerica chainzi icho cheSupergirls Program. chairatidza kuti vanasikana kana takatarisa zvavanobata vari munharaunda dzavanogara vanowanikwa vachitadza kukura munyaya dzeutungamiriri nenyaya dzekuti mukukura kwavanenge vachiita kune shanduko dzinoitika mumiri yavo. Shanduko idzi hadzina anga ari kukurukura nezvadzo, hadzina anga ari kuvatsanangurira kuti even kana vari munguva yekuteera kupera kwemwedzi sezvipi zvavangaita kuti vachengetedze utano hwavo.
Mungati imi zvii zvakanyanya kukubatai mumabasa iwaya amaiita zvamuchada kuona zvichinadziriswa mune ramangwana?
Takatarisa munyaya dzeuwandu hwevanhu munyika, tinoona kuti kune uwandu hwakanyanya hwevasikana vechidiki vanga vari kubatwa neutachiona hweHIV, vari kukurumidza kurodzwa vachiri vana vadiki, vari kuwanikwa vachiita pamuviri vasati vatumbuka. Saka takakwanisa kudzidzisa vana vekuBulawayo nevekuHarare vanga vari 42 vese vakabatanidzwa. Saka vanasikana vavechidiki ndivo vatingati vanga vari pakati pemakore zana namashanu kusvika pa-19 years. Zvinova zvakaita kuti mukukura kwenhengo dzedu dzesangano reSun Women's Institute taakushanda nenhengo dzekuti nyika yese kune vasikana vari more than 500 vaakukwanisa kuchangamuka kunzwisa nyaya dzeutano hwavo, nyaya dzezveutungamiriri nekusimbiswa kuti pavari vatungamiriri mumasangano akazvimirira ari ega, mumapato, muzvikoro nemumakanzuro vawanikwewo vachitaurawo nekushanda nevamwe munharaunda mavo kuti budiriro ipunduke.
Tomboenda kusangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, zvii zvamakabatana nazvo gore rino ra2016?
Tine chirongwa chatakaparura kuNorton Kumbare nekuChiweshi. Taibata nyaya dzakanyanya dzekuti tipedze nyaya dzemachild marriage. Tinodaira kune vakatrenwa machampioni ariko ari kufamba dhodhodho achienda muzvikoro, achienda mumakereke, achingoti munharaunda mavanogara vanenge vachidzidzisa vanasikana, vanhukadzi, vatungamiriri nevanochengeta vanasikana kuti vaone kuti vana havafaniri kurodzwa vachiri vadiki. Takatarisa zvenyaya yekuti mugore rino iri kwanga kuri kutariswa nekuitwa ongororo yekuti study protocol on gender and development yanga iri kutariswa kuti yanga yakaexpire, yakugadziriswa kuti itore zvinhu zvakawanda zvanga zvichida kugadziriswa zvinosanganisira nhunha kuti izokwanisa kuti iyo ive inosainiwa zvikare nemastudic heads of state. Saka nekushanda neWomen's Coalition neGender Links takaita hurukuro nemasangano akasiyana-siyana nehurumende, tikakwanisawo kunge tichienda kusadic ministers meeting yemusadic yakabatanidza maminista ose vatungamiri vehurumende vese vemusadic vanoona nezvenyaya dzekusimudzirwa kwekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Saka tinopawo kupemberera kuti zvinhu zvese zvido zvataida kunyanyanyanya nyaya mbiri dzakabuda dzanga dziri nyaya idzodzo dzekuti mwana ari pasi pemakore dzana nemasere haarodzi.
Aiwa, tinokutendai muzvare Sali Dura vesangano reSali Women's Institute uyezve vachibata vari kuWomen's Coalition of Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvitavatereri wasitako Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaPhilip Zhou vanobva kuBuhera, asi iye nhasi vari kutaura nesu vari kuBotswana pamusoro penyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Inyaya takambokurukura nezvayo pano paStudio 7, asi vaZhou vati tivapewo mukana wekuti vapewo pfungwa dzavo. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaZhou.
Ameni. Ndinofara zvikuru.
Aiwa, tinotenda. VaZhou, nhasi ndati ndikutsvagei timbokurukura nenyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tipei zvamunofunga pamusoro penyaya yekurodzwa kwevana vachiri vadiki.
Ya, neniwo ndinotenda zvikuru nekuwana mukana wekupawo pfungwa dzangu nemaonero angu pamwe chete nevose vakateerera. Asi ininiwo chandingada kuita sekuoneswa vamwe ndechekuti chakambokosha pamwana chiri kunani, kana kuti akambokosha kana zvakakosha zviri kumwana here kana kuti zviri kumubereki wemwana. Zvekurodzwa kwevana izvi zvinofanira kazhinji kunyanya kunetsa aniko, mubereki wemwana here kana
vamwe vanhu havo vasiri vabereki vemwana. Ndainyanya kusimba pamatsamba mamwe andinosangana nawo mushoko ramwari anotaura kuti mwana akakosha kumubereki wake, nemuberekei ndiye anokoshirwa nemwana wake. Pane mudzidzisi andakawana pane mumwe ndingati mupresbyteri kana kuti mumwe pasta ari muamerica imomo anonzi Peristone, akandidzidzisa kana kuti akataura mubhuku rake achiti iye Mary anozvara tenzi vedu Jesu Kristu akawanikwa aine makore anoita 12. Josefa anga aine mhuri yake kugari tozviziva, akatonongedzwa kuti uyu ndiye chi murume wake, akatochengetwa kwegore rese redzi 13th year rake. Ipapo akazopuwa kumurume wake on the 14th year, ndopaakachizoita chi mwana akaita tenzi Jesu Kristu. Uye kana tichitaura nenyaya yebarika, barika iri tiri pamwe chete here, tinotenderana here tese kuti barika ratinorwana rero kana kuti barika ratotaura nezvarero ndo the foundation yevajudha, yevajudha the chosen by God.
Asika vazhou, nyaya iri papa ndeutano hwemwana nekodzero dzemwana. Imi here muri kutsinira nyaya muri kutaura iri yekuti Mary vakarodzwa vaine makore 12, saka muri kuti zvinhu zviri pamutemo kana zvinhu zvinofanira kuteerwa nevanhu?
Mindiro yangu inoti Mwari chavanoda pamunhu utsvene havadi mutemo, ndo mawanira andozviita right. Hatingati mutemo apa chatinoda kunangana nacho, tinoda kunanga kuti kana iri hemeni kana chiri chokwadi kuti pane mhosho, Mwari vaizotaura here mashoko akadaro? Kana kuti hatitarisei pacovenant yavanoita kubva kuna Abrahama nekuna Isaac nekuna Jacob, pane zvinhu zvitatu, tingati here this line table iyi Mwari pavakaswea pana Isaac kuti izvo kwaizova nerudzi rwaizobuda muvana vake rwemaIsraelites kubva kuna Jacob? Ende tichizowana zvese izvi pane wrong here papapa? Kana kuti tisati tatara zveutano tonambotaura kuti tona chitema chekuti Mwari havana kuona here chitema? Ngatimbotanga tatsvaga nezvechitema tione kuti chitema chiripo here, then tozotsvaga utano nezvimwe zvese.
Vazhou, iyi nyaya inonetsa, inotoda usiku hwese kuti tiikurukure. Ndoda kungonzwa kwamuriwo imi semubereki kuti mungasununguka here mwana wenyu ane makore 12 kana 13 achinzi amitiswa, imi mobva matambira pfuma kune munhu anenge auya achitaiwa ndakuuya kunoroora hangu mwanasikana wenyu?
Chandinoda ndichatokoshesa pachinamato pana Kristu, mwana wangu ngaawanikwe muchechi mandinonamata mupostori. Handidi kuti mwana wangu anosvina unungura hungurume uko. Kana ini mupostori achiwanikwa muno nemupostori anoziva mutemo, akava sekamusaizi panzeve. Munhu anosekamusaizwa zviri Skripta anoziva kuti munhu anosekamusaizwa nzeve nemwoyo.
Aiwa vazhou, tichaona kuti tingaenderera mberi sei nenyaya yedu iyi. Kwanhasi tombomira pano, onekai vateereri.
Mwari vatitungamirire muna zvese, muna Kristu wedu neraJesu Kristu musingaperi.
Manga makateerera kuna vaPhilip Zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party, vatendai biti, vanoti mapato ose anopikisa akasabatana anokundwa musarudzo dza 2018 neZANU-PF. Amai Joyce Mujuru vanoti kutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndiko kwaendesa nyika kumawere. Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano voyambira kuti zvinhu zvinogona kuoma munyadzi zveupfumi muna 2017 hurumende ikasasunga dzisimbe. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chedu ichi mangwana, tichitiwo muve negoredzva rakanaka. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.